ita taura ni magweta anomiririra Mrs. Salidura vanonzi ivo iwatire chikwereti navo tikaonesana nemagweta ivayo kuti hatina kubvira tamboona kana magwaro akabva kwavari Mrs. Dura vakaenda matenda ibiti pakabuda biti namangoma muMDC vakabva vangoenda ikoko wanga vari member of staff ikoko isu hatina chakachidyira navo saka tawirirana kuti zvinhu zveMDC zvinofanira kudzoserwa mangwana chaiwo before 11 o'clock mangwana zvinhu zvose zvinofanira kunge zvadzoswa kana zvisina kudaro taakuenda kumatare edzimhosva kuti zvinhu izvozvo zvidzoserwe chikonzi ichocho tataura nacho tataura nemagweta acho magweta acho ari kubvumirana nesu kuti zvakatorwa zvisiri pamutemo chatinoziva ndechekuti ibhindauko rekuda kunyadzisa vatsvangirai saka tinoda kuti isusu vanhu vedu vazive kuti musangano wavo uripo
asi kaiva mwonzera zvinonziwo nevamwe imi manga musingatevere nyaya iyoyi kana kuti manga musingaitore kuita serious pamaiudzwa nezvenyaya yechikwereti chemari iyoyi
haisimbori nyaya yakanga iri serious nyaya yakanga iripo yanga iri ya anonzi Twende Shonde anga ari director general weMDC asi takazoziva kuti pasi penyaya iyoyo ndopa paine nyaya dzaana Sali ivavo saka takatisingaizive kuti iriko hatiambobvira tapiwa mapepa ekuti kune nyaya yakadai 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 daikava pai paine nyaya iyo tingada takatoita zvatakaitawo pane nyaya dzaana Shonde idzo
saka zvamakazoziva kuti pane nyaya iyoyi yaivo muzvare Sali Dura zvii zvamakazoitawo sebato kuti mugadzirise
tataura nemagweta ivavo tikaonesana navo magweta ivavo kuti zvavakaita hazvisi pamutemo zvakaitwa nechikonzi hazvisi pamutemo zvakaitwa nemapurisa hazvisi pamutemo kana vanhu vaine chikwereti pakati pavo private citizens hazvinei neriot police izvozvo asi tinoona kuti polisi yakauya kuitira kunyadzisa vatsvangirai nokuti panga paine national council meeting national council iyoyo yanga iri suppose kutaura nyaya dzemacoalition saka pakuuya kwepolisi kudisturba musangano iwoyo kutora property iyoyo iranga riri bhinda uko rekuti zvisaitika izvozvo